not happy members. You can get out. You can leave the chambers. I don't know why you're making noise. You have the right to leave the chambers.
Yourself.
You have the right to leave the chambers. You have the right to leave the chambers.
Resolution from the committee, not from the chairman only.
You have the right to leave the chambers.
You are not supposed to dictate.
You have the right to leave the chambers if you are not happy.
You are supposed to leave, chairman.
Kunze kwehurumende vavanhook Stratton ndio vane zvikamu zvakawanda muwange Colliery uye vange vakokwa neparamende kuti vazopa umboo mairano nemashandiro ekambani iyi sezvakaita vamwe asi izvi zvarambwa nenhengo dzezanu PF. Nhengo dzezanu PF dzaita ruzha dzichiramba kuti vavanhook Stratton vasape umboo dzinosanganisira mumiriri webwera West vasoul Nzuma, mumiriri wechiredzi North varoy Bila nemumiriri wegutu West vajohn Paradza. Nhengo idzi dzapopotedzana nasachigaro wekomiti vamuliswa avo vati nhengo idzi dzange dziri kusvibisa zita nechimiro chebato radzo sezvo izvi zvose zvange zviri kuitika mumaziso avavanhook Stratton. Vavanhook Stratton varatidza kusafara nezvange zviri kuitika uye vati dai zvaibvira nhengo dzange dziri kuita ruzha dzadzingwa mudare nenyaya yekusaremekedza dare iri. Asi vavanhook Stratton vaudzwa nenhengo idzi kuti handi basa ravo kudziudza zvekuita.
We are not a court of law.
You should have respect for this Senate.
That's why we are saying approach the courts for relief.
No, you are here to disrupt proceedings.
To disrupt what? Don't you know that the issue is before the courts? We are not judges.
And you are not supposed to tell the committee what you want.
I think he's actually shocked by this behavior.
Mushure meawari mwere kukandirana makobvu nematete, mabarani wedare reparamende vaKenneth Chokuda vazokwanisa kuzodzima gakava iri pakatorwa danho rekuti vavanhook Stratton vachirega kupa umboo sezvo nyaya yekugadziriswa kana kuti reconstruction yewange yave kumatare edzimosva. Vamuliswa vati zvaitika nhasi hazvina kuvafadza zvachose uye vanoona sekuti hazviratidzi chimiro chakanaka chenhengo dzedare reparamende.
I think tadzira vanhu ndiko ndicho chokwadi, asi munhu wese anofanira kuzvibvunza kuti kubehavior kwandaita kunokodzera kunge ndinge ndiri mumiriri wevanhu. Izvo zvaakwavari manje nekwavanobva nemapato avo. Ndofunga tese tikabva panapa tinozvibvunza kuti zvataita zvinokodzerere kunge tinge tichimirira vanhu. Izvo zvinoenderana nemunhu nemakuriro ake netsika dzake. Kasi it is humiliating, it is embarrassing, it is sad.
Vamuliswa avo vanozvimirira vati vakapiwa chigaro ichi nezanu PF uye zvinosuwisa kuti dzimwe nhengo muzanu PF hadzisi kuda kuti vari kuita uori vasasikwe pachena.
Chigaro chezanu PF chandakapiwa ndinoona kunge iwo zanu PF vasingade kuti tiite basa nemazvo kuti vakuru vanenge varipo vachitadza vaexpose. But zvinoenderana futi nekuti president varipo vanoda kuti chokwadi chibude. Saka inini ndisiri chairman ndogona kutodhonza bhandi rakanyanya ndiri ndega, nekuti dzimwe nguva kuita chairman kunokupa zvimwe zvekunonyara, dzimwe nguva saka zvekunyara handidi. Nditori independent, ndinoraisa maissues akati wandei mukomiti nenge ndirimo ndichiita basa renyika rather than kuda kuwipwa and so forth. Izvo handinyanya zvifarira rangu.
Vamuliswa vati vachataura nevakuru uye vachazivisa veruzhinji kuti vacharamba vari sachigaro wekomiti iyi here kana kuti kwete. Zvichakadai vavanhook Stratton vaudza vatori venhau kuti vachapikisa danho rakatorwa nehurumende rekuisa kambani yewange pakuvandudzwa nemumwe munhu akadomwa nehurumende kana kuti reconstruction. Gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vakadoma vabhekitemba moyo kuti vafanotunga mira urongwa hwekuedza kumutsiridza kambani iyi. Nyaya iyi yakaiswa kuhigh court svondo rapfuura sezvinodiwa nemutemo wereconstruction act uye ndipo pachapiwa mukana vese vane zvikamu mukambani iyi wekupikisa kana kubvuma danho rakatorwa nehurumende. Vavanhook Stratton vati muwange Colliery mune uori hunotyisa zvekuti mukambani iyi muri kubuda mamiriyoni nemamiriyoni emadhora ekuamerica asi pasina chiri kuenda kuhurumende kana kune vamwe varidzi vekambani iyi. Vati uori hwakanyanya kukwira mukati memakore matatu apfuura apo gurukota rezvezvicherwa pari zvino vaWinston Chitando vaive sachigaro wekambani iyi. Hatina kukwanisa kubata vaChitando avo vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo. Vati zvinhu zvakashata zvakaipisisa muwange zvekuti pane imwe nguva vakatombokurudzira kuti mauto apinde mukambani iyi. kuti apedze uori unotyisa hwaiitika. Vavan Hoogstraten vati kambani iyi iri kuita mubatanidzwa nemushandira pamwe nemakambani akawanda kubva kunyika dzakaita sechina, uye kunyange ivo vaine zvikamu zvakawanda mukambani iyi havana chavari kuudzwa. Vati hapana chingamutsiridze kambani iyi kunze kwekubvisa uori uhwo vati hunozivikanwa nevatungamiriri venyika ino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.